Vashava au vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chinosanganisira vakuru vakuru vemauto vakasvika muguta guru reMozambique Maputo neZulu Manheru. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika radzivisa padandemutande raro reTwitter nhasi kuti Vashava nechikwata chavo vaudzwa mamiriro akaita zvinhu kudunhu reCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique uko vanopfurikidza mwero veIslamic State vari kuuraya vanhu. Izvi zvaitwa apo vari kugadzirira kupinda musangano wamangwana wemakurukota nemauto ari musadhi anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu iri kuti azive kuti Mozambique yobatsirwa sei padambudziko riri muCabo Delgado. Musangano wemangwana unotevera chisungo chakaitwa nevatungamiri venyika dzemusadhic vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Cyril Ramaphosa vekusouth Africa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaPhilippe Nyusi vekuMozambique. Pamusangano uyu wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vatungamiri ava vakaita chisungo chekuti mauto eSADC Intervention Brigade anofanira kumutsiridzwa kuti apinde muMozambique nechimbi chimbi. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati chido cheSADC chakanaka asi havaoni SADC ichibudirira.
Chingangova chido asi handioni SADC ichikwanisa kuti idetsere Mozambiki padambudziko rayatarisana nayo. Nokuti nyango tikatarisa muno muZimbabwe iye zvino, dambudziko romuZimbabwe harisati rapera kubva pakapindirwa neSADC paya pa2008.
Vazimbe vati SADC haina mauto aripo uye haina mari yekuti kunyange chikwata chemauto aya chikavepo hachina zvikwanisiro zvekushandisa. Vati hondo dzezviwanikwa dzakaita seyakambopindirwa nenyika dzemuSADC kuDemocratic Republic of Congo hadziperi nekukatsika. Vati hondo yave kuCabo Delgado yakafanana nekuDRC.
Ndeyo Mozambique yanyanya kushata kuti vari kurwisa muava vava nemamwe maonero echitendero kuti vanenge vachifungidzira kuti Mwari wavo unenge achivatsigira muhondo iyoyo yefuma yamatongerwo enyika yamo Mozambique. Saka handioni SADC iine hwaro hwokukwanisa kudzimura moto iwoyo.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati zvakanaka kubatsira vavakidzani vedu asi Zimbabwe haina mari yekuita izvi.
Isusu hatina mari, maticha haasi kubhadharwa, madhokuta haasi kubhadharwa. Already kana kutira zvesecurity, the most important form of security, human security, is food security. Nemalivelihood. Saka vakuru vangangoda kunopindira zvavo asi ndoona kuti semamiriro atakaita nemumiriro wekuti dzimwe nyika dzakati dzakasimbawo dzina South Africa nedzimwe dzine upfumi huri nani dzive dzinopindira imomo dzichiva maresosi dzazo.
Vachiwo kupindira kweZimbabwe kunogona kuita kuti vanopfurikidza mwero ava vapedzisere vapinda muZimbabwe sezvavanoita kune dzimwe nyika. Chipangamazano muRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ngwaka vati zviri kuitika kuMozambique ihondo yezviwanikwa uye zvinotoda kuti SADC ipinze masoja akawanda kuitira kuti dambudziko iri ripere.
Nokuti SADC inenge ichiyoka yakawanda yakasimba, asi tisingazivi kuti Mozambique icharamba yakamira sei. Nokuti zvinogona kutarisirwawo zvekare kuti kumberi kwengai inokubva kubva kuna Napalm ichipinda kune town inonzi Pemba nembe ichiverenga nezvayo yaaneka kuchema chemo kwekuwanda kwevanhu vari kupinda vanga vachitiza uko. Saka ndisingazivi kuti nekupedzisira kwenguva vanhu vachatiza pari kurwira vanotiza vachienda kupi.
Vati nyika dzeSADC dzakaita seZimbabwe neSouth Africa dzakatombobatsira mumatambudziko akaita seari kuMozambique, saka hadzifaniri kunetsekana zvakanyanya nezviri kuitika kuCabo Delgado. Bepanhau repaindanet reNewsWorks rakaburitsa nyaya mazuva mashomanana richiti Zimbabwe yakatoendesa mauto kuCabo Delgado uyewo yagarawo iine mauto ayo kuMozambique anochengetedza paipi yemafuta anobva kuBeira. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende rekutumira mauto ayo kuCabo Delgado kunyange hazvo mamasangano enhau ari kuti izvo ndizvo zvakaitika. Asi muumiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti mauto eZimbabwe anofanira kuendeswa kunobatsira dzimwe nyika zviri pamutemo.
Tinoda kuti kana masoja achizodeployiwa achienda kuMozambique ngaaiendeswe kana kuti zviitwe zviri pamutemo, uye sezvizvarwa zveZimbabwewo tinodawo kuzivawo kuti mari iyi yekubatsiridza muhondo yekuMozambique takanangana neZimbabwe ichange ichibva kupi, inenge ichibva pabanda uko ripi.
Vanopfurikidza mwero vave nemakore anechitsama vachirwisana nevanhu nehurumende yeMozambique kumaodzanyemba enyika iyi, uko kune zviwanikwa zvegas zvinokosha mabhiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica. Kambani yeTotal yekuFrance ndiyo yakapiwa mvumo yekuchera gasi iri, asi yakatombomisa chirongwa ichi nekuda kwemhirizhonga yave mudunhu iri. Mwedzi wapfuura, vanopfurukidza mwero ava vakauraya vanhu vakawanda kubva kunyika dzakawanda, izvo zvakaita kuti nyika idzi kusanganisira South Africa dziburitse zvizvarwa zvadzo mudunhu iri. Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti vanhu vanosvika mazana manomwe zviuru vakatiza misha yavo mudunhu iri nepamusana pekutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.